Vasungwa ava vanoti vaGeorge Makuni, vaFrank Mphalo, vaTatenda Mumbeyarara navaGamuchirai Mukura vanzi vadzoke kudare rezimhosva nemusi wechina svondo rino. Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera musangano wanonzi vakaita kuMaldives, uko hurumende inoti ndiko kwakarongwa nyaya yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chatadza kunzwikwa nhasi nemutongi wedare vakawanda Chitapi, sezvo vachichusire hurumende vakumbira nguva yekupindura chichemo chakasvitswa mudare nemagweta evana ava chekuti vatongwe vachibva kumba. Asi mutauriri wemagweta ari kumirira vasungwa vana vane nyaya yapinda mudare nhasi yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda, vati chikumbiro chekuti vanhu vavari kumirira vatongwe vachibva kumba chichapinda mudare nechina.
Nhasi kuhaikoti kwanga kuchiitarisirwa kuti wakomana avo vana vakafungirwa nyaya yekukumbirwa kuda kubvunza hurumende nechisimba yatadza kunzwikwa mumaagreements mayo ichazvikwa nemusi wechina. Izvi zvakonzerwa nekuti vakamirira National Prosecuting Authority kuti ndovakumbira kuti vari kudawo nguva nekuti vanga vasati vapindura kune chichemo kana application yebill yavakafairwa nemagwiti avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka nyaya iyi ichadzuka nemusi wese sechikumbiro chavo chekubuda paon bill ichadzuka nemusi wechina ikoko haikoti ikoko.
Vamafunda vatiwo dzimwe nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu vanoti mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzari Stabile Dewa pamwe nemukuru weFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyampinga, avo vakasungwa nezuro panhandare yendege yeRobert Mugabe muHarare vari kupomerwawo mhosva yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vamafunda vati Dr. Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa nekuti havasi kunzwa zvakanaka kubva zvavakasungwa.
Kuharare Central Police Station ndokuda Muzvare Stabile Dewa. Muzvare Rita Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa hospital ndokwakaragwa nekuti havasunzwa zvakanaka. Saka magwiti akatema chepazvikuru kuti utano hwavo pavakasungwa chikapa yapo kuti vanga vasiendera zvakanaka, vanga vachitoradzwa kusouth Africa. Zvinotibatabata zvikuru nekuti lebhati yemunhu kana kuti freedom yemunhu kusununguka kana kusunungukore wanhu chinhu chakakosha zvikuru. Sezvamunoona mubumbiriro remutemo Israeri takutaura kuti nyaya yelebhati yemunhu kusunungukora kwemunhu chinhu chakakosha, yaitarisira kuti wakamepa National Prosecuting Authority wachakoshesa kukurumidza kupindura kumamhinduro yavo kana kuti attitude yavo to the bail application. Asi taona kuti vari kuita havo madiri avo zvavo nenguva yavanoda.
Mumwe muri wekodzero Muzvari Sarirai Gumbonzanda vakasungwawo vachipomerwa mhosva imwe cheteyo svondo rapera. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvari Gumbonzanda Muzvari Jesi Majome kuti nyaya iyi yave papi sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo. Pave nevanhu vanomwe vasungwa mwedzi uno chete vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kusvisvikana nekushungurudzwa kwevarwi vekodzero dzevanhu kuri kuitwa nehurumende yevaMnangagwa, richiti izvi hazvina kusiyana nezvaiitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.